A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 6th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges faced by women living with albinism or women whose children are born with albinism. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, don't forget that Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Linga kohla ubana ngolesine kulapho ke esidibana khona kulolu hlelo asihluzeni bomama. We are also on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com. Lobanjalo ku www.voashona.com. Lobanjalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please visit VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7 on Facebook so that you can join in the conversation right now. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges faced by women living with albinism or women whose children are born with albinism. What are your views on the issue?
And Marv, albinism is a genetic condition that reduces the amount of melanin pigment formed in the skin, hair, and or eyes. In Zimbabwe, there are a number of organizations working with people with albinism to assist them in acquiring some things like lotions, glasses, and services to cater for skin cancers. Some of the women living with albinism say they see stigmatization and are sometimes victims of traditional myths.
Yes, PJ, I actually had an opportunity to speak to one of the women that are living with albinism. I spoke to Spelile Machingaidze, who narrates her struggle as a woman living with albinism who has children who are actually not albino. Let's take a listen.
My name is Spelile Machingaidze. I am a lady living with albinism. I stay in Glenora in Harare. With albinism, can face not as easy as my other colleagues feel. Because even growing up, now I'm a lady, as a mother. You know, you face so many challenges. Being a mother, the marriage life, at first they may not accept you. Moreover, raising the kids, it needs to be someone who is self-employed, financially stable. So, you know, with the condition now, jobs are not easily found. So it's even hard for us to get employment with our condition. So living with albinism as a mother is not easy. Nothing I can say is easy. Moreover, I think there is need for people to be made aware, to be more conscientized about albinism. The healthy part is the most dangerous part, I can say, because now I'm 39 years. So I can say I have major ops which I'm also for. So really it needs someone who supports you financially because all the operations that we undergo, they need money. Moreover, health-wise, it's not easy to live without those sunscreen lotions. And they are very expensive to get from the pharmacies. So it's not easy even for someone who is living in the rural remote areas. There is excessive exposure to the sun. As a result, the skin will be damaged. So there is need for us to have regular checkups, of which it's not easy to have those regular checkups because in the local clinics, they don't have anything to give us. Give a paint, what they say, to treat wounds. doesn't cater for us. So in the general hospitals, for one to be able to get on the list, if there is need to wait for more than 6 months because there is a long backlog to wait on the queue, so that we end up people having some wounds which are really pathetic. One may think in Shona, Rengera Wora, of which that would be bad. So health-wise, it's not easy. But we thank God there is one doctor who had assisted me so far. For me not to have those major ops again, maybe because I was supposed to have another one on the cheek recently, but I had the treatment of having to be sprayed on the wound, killing the cancerous cells, of which is a very expensive treatment, so it's not easy. The treatment was for free. He is offering free treatment to all albinos in Zimbabwe. It's Dr. Mutangadura. It's not really easy, even in the scorching sun, to open the eyes. It will be hard for you to see clearly because it seems as if the sun is inside the eye. So I think if they could afford us also those spectacles, like to the local hospital, like Ambuyanihanda, if they could especially consider albinos, especially the school-going age. So I think if the government would also assist access spectacles for school-going children, I think if they could say for the children under 12, was the time they will reach A-level, they could have access to spectacles. So I think if they could make it a policy also to afford us with spectacles, that would be good for us. As for 3 children, they are not albinos. I was afraid at the age when they were at crèche, but now they now understand their mother. They now know the potential in their mother, so they excel. So the other colleagues, at first, it was not easy because they were associated with something so weird to them. But as they are growing up, the one is in Form 6 and the other one is in Grade 5. They are comfortable now, but at first it wasn't easy. Professionally, I'm working as a primary school teacher. As I was saying before, at the first time, it's not easy for people to handle us because they may think we are not able to do the task. But I think now with the experience I have in the ministry, parents are even willing to give me their children to be in my class. And the classes, it will end up with more pupils than other classes because they now know the potential. But at first, really, it wasn't easy. Moreover, when a parent doesn't know you, maybe he may feel it's not good. He may feel not comfortable to give me a child in the class. Wow, well, thank you for the opportunity. My wish is, especially to those women who are pregnant, that the other part that I haven't cited in the interview, with the women who are with pregnancies, I think it is best for them to really know there is no hereditary thing that will pass through even by seeing a woman with albinism, because it's painful, and it's my experience as a mother too. One with albinism and seen by the woman who is pregnant, she will spit at her tummy. So that's the thing that I think women need to be educated. Moreover, those midwives in the government hospitals, they should know that that was my experience at the first time. Even in the private hospitals, I experienced that when I gave birth, they would come assuming that the child would be an albino. But to their amazement, they would all go saying, the child is normal. So that's the other thing that really pains me. Let the world know that there is nothing that will change the baby in the tummy because you have seen as a girl cannot a child with albinism. I think the policymakers, for the people living with albinism, the clothing are expensive, especially to a child with a mother who is poverty-ridden, staying in the rural areas. I think the government should also include the lotion as part of an essential drug, is what they did with the HIV case, because the HIV medication is given for free. So I think if they could make it a policy also that we should even access the lotions from the pharmacies, from the clinics, that would be best.
PJ, that there was Mais Pilile Machingaidze, a woman living with albinism. She actually says she is albino herself, but her children are not. So she's just lamenting some of the stigma that she witnessed when she was giving birth. Mm-hmm. And she says what even troubles her more are the myths that are associated with albinism.
Yeah.
I know when we're growing up, PJ, also we came across the same thing. I don't know if it has changed, that, you know, you'd be told to do certain things, but she says says that's very helpful, hurtful. If you're living with albinism and a pregnant woman meets you and she starts spitting on her stomach.
Her stomach.
Or what else did people used to do?
Even the surprise amongst the nurses, mm-hmm. you would think that they are well learned, mm-hmm. but they will be telling each other that, no, the child is normal.
Mm-hmm.
So do you mean to say that the mother is not normal?
Yes, I think that's the question that she's actually posing out there, that, you know, as a person living with albinism herself, she wishes that people had more awareness, mm-hmm. that you cannot get it by just seeing a person with albinism. Mm-hmm. And if you are pregnant, it's not contagious, it's not passed on in the air, mm-hmm. it's hereditary, it's in your genes. So that's the lesson that she's giving all of us. But over to you, PJ.
Yeah. Siyalambulela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Uhlelo asihluzeni bomama. Lapho esihluza khona indaba eziphathelane elabo mama. Zingaba zizangikhathaze izandihluphe. Lokunye okuningi-ningi ezamabhizimusi kucebisana lalapho eliphumelela khona. Siyababaza sithi ukuthi omama lapha baphethe kuhle umsebenzi uhlelo lwethu asihluzene bomama. Namhlanje ke siphatha udaba lwabaphila lesimo sejwabu elilombala. Abanye njalo bathi kumele sibabize ngokuthi ngabantu abaphila lobala, i-albinism. Ikho ke kunengi okudibana labo mama abaphila lalesi simo ese-albinism. Kube zibe ningi njalo inhlupho zikantombazana ophila le-albinism. Kube le nhlupho njalo kubomama abalabantwana abaphila abazalwa vele bele simo sona lesi ekukhuleni kwabo, ekuyeni ezikolo, lokunye okunjalo njalo. Ukhulumile lapha omunye unkosikazi akade khuluma ngesiNgisi, unkosikazi Siphelile Matshingamitse. Yena ke kade sithi kunengi endulo esintwini, uyabona umuntu nxa edibana lawe ozithweleyo uyakhafulela isisu sakhe ukuthi angazali umntwana onjalo. Yena ke uthi akuthelelwana lokho. Yikho ke ngibe lethubala njalo lokuxoxa lo nkosikazi Linethi Ndlovu, yena ke laye ophila le albinism, board member yenhlanganiso yeZimbabwe Albino Association. Sile themba lokuthi incingo asoze sizihlube kakhulu namhlanje angene laye kuhlelo. Kodwa ke wothani sizwe engikhulume laye andubana singakangeni kuhlelo lolo.
Usuku esihlangana nalo thina ikakhulu ngolokuswela amafutha awokugcoba ukuthi sizivikele elangeni. Njalo okunye siyabesisa impahla ezile mkhono emide ukuthi singatshiswa lilanga. Lezingwane abanye abaningi bethu siyaswela futhi lento ezinjengamangilazi okubonisa ama-spectaculars. Nxa sikhangele umbala lo ubandlulo lwangkhona luyasukeli kakhulu umntu wangkhona esasengumntwana. Nxa usasengumntwana laphana abanye sivele emulini esingamukelekanga, abanye njalo noma iimuli zisiyamukele kodwa umphakathi wona kube yiwo ongakwamukeliyo. Ubusukunika amanye amabizo awokuthi lanxa usuhamba uyase uzizwa ngani vele awusenguwe, ugcine ungasayenelisi ukuthi especially abantwana abafundayo ecina esikolo laphana engasayenzi kuhle ngesizathu sona lesi. Kakhulu nxa futhi ukuthi kunjalo uhlangane nokuthi ungumntwana lwana oswelayo, khona vele kahle kahle nxa uswela vele singabali umbala wona lowo, uyabe uvele ungani awuhlangani kuhle labanye abantwana. Manje bese kuphindezela lawo nalo umbala. Nxa uswela ubusukhula futhi ubandlululwa ngenxa yakhona lokho. So kugcine kwesenza umuntu angafundi. Ungaswela imfundo suswela lo msebenzi. So ukuthi uzinakekele kugcine kusiba nzima. Yena umuntu ongumama vele nxa simkhangele singabala abaphila nombala wona lokumbe ungena. Umuntu ongumama vele uyabe ufuna ukuthi abe ngumuntu lwana othola amafutha ehlukeneyo. Umuntu athola amafutha lawa nalawa uthole egcoba ngamafutha nje amaningi-ningi. Manje thina nxa uyaphinde waswele lawo mafutha kakhulu ona la elanga ngoba ahlupha ukutholakala. Kwenza umama vele akhule yona impilakahle yakhe ingekho nhle kakhulu. Lo kwamukeleke ebantwini kugcine vele enxanyusu lezilonda, abantu bengasakwamukeli ngendlela sebekubandlulula.
Nkosikazi Linet Ndlovu lo oyiboard member yenhlanganiso yeZimbabwe Albino Association la ye ophila lesimo lesi ese albinism. Marvelously, there was Mrs. Linet Ndlovu, a board member of the Zimbabwe Albino Association, whom I talked to prior to the program, and hoping that the telephone lines will behave.
Yes, I hope so, because she seemed to be, you know, like sharing some of the same issues. So it would be interesting, because we are hoping that we can actually get some of the members so they can speak on their own behalf. And also, if there are people listening out there who are able to assist, you know, they may come in. Because really what we're trying to do, PJ, is to make an impact somewhere. Yes,
and make an awareness that it's not contagious, and it's not like... it's a disability.
Yes.
No, it's just a condition.
Mm-hmm.
Yeah.
Nasi muchirongwa chedu chemadzimai pa Women's Roundtable. Tiri kutarisa zvinosangana nemadzimai anorarama neusope kana vakabereka vana vanorarama neusope. Saka ngatimbonzwai kubva kune imwe nyaya yakaitwa nemutapi wedu wenhau Patricia Mudadigwa pamusoro penyaya iyi. Anga achitaura apa nemadzimai nevarumezve vakabatsirwa ivo nebhanga reCBZ pachirongwa chavo chavari kubatsira vanorarama neusope munyika. Ngatimbonzwai kubva kwavari.
Vanorarama neusope vanoti kuondomoka kwoupfumi nekushayikwa kwemabasa kuri kukonzera kuti vazhinji vavo vatadze kutenga mafuta ekuzora paganda ravo kuti risakuvadzwa nezuva zvinozoita kuti vaite chirwere chegomarara. Asi nemugovera wapera, vanorarama neusope vakabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vakabatsirwa namafuta aya mushure mekunge bhanga reCBZ richishanda neAlbinism Alive Initiative vakabatsira nemafuta, magirazi neheti dzinodzivirira suva. Amai vimbai Ngoshi wapfaira vane mwana anorarama neusope uye vanoti kunyange hazvo mwana wavo achifanira kuzora mafuta eganda yazuva nezuva, nguva zhinji zvazvisi kuitika sezvo vasina mari yekutengera mwana wavo.
Ini kukwanisa kuitenga ndasina kukwanisa kuitenga nekuti inodhura. Asi nechirongwa chaitwa nhasi sinanzwa kufara nokuti tapiwa masanglasi, tikapiwa masaniheti, tikapiwa malotions nemakrimu acho. Zvondo ndanzwa kufara kwazvo nokuti handina chandaida kwanisa kutengera pamwana wangu asi ndiri ndikupiwa. Saka ndanzwa kufara nokutenda zvikuru nechirongwa ichochi. Ndochava nokundibatsira zvikuru pautano hwemwana wangu kuyera kunyanyanya maziso anenge asanyanetsa kanyange pakurohwa nezuva kumuri wake chaivo anenge akukotetwa neheti nemalotions apiwa achakwanisa kutiakana masani kukamasini masinkensa acho anenge asakwanisa kumuafecta nokuti anenge agara akapotetwa nemafuta iwayo.
Tinoite ichitanga anoraramawo neusope uye anoti zvakamuomera zvikuru kutenga mafuta ekudzivirira zuva awa. Chitanga akaonawo mafuta akapiwa pachena kuburikidza nerubatsiro rwakabva kuCBZ.
Ndafara nekuwana malotions kwandaita kuzora nhasi nekuti ndaisvika pakukundikana kutenga malotions tishayiwa mari kuti ndimatenge. Saka zvinongofadza kuti ndakwanisa kuwana malotions ekuti ndikwanise kudzivirira zuva kuti zvisanyanyoisa paskin yangu.
Amai Marvelous mazhinji vanhu vanogara kukadoma vakabatsirwawo nemafuta eti pamwe nemagogorosi.
Mishonga yatinoshandisa inodhura uyezve maopportunities ekutoitwa newo mabasa ari very low chero takadzidza. Saka dai taikwanisa kuzviitirawo mabasa taigona kuwapo. Nekuda kwekuti makambani acho hatiemployewo hatizokwanisi kutenga mishonga chero takatodzidzawo.
Vapesi tiri vangani vanoti hurumende inofanirwa kuziva kukosha kwakaita mafuta aya kune vanorarama neusope. Vakati kunyange hazvo vakawana mafuta vanoti anodhura zvikuru, vanoti vanonzwira ngoni vanorarama neusope vari kumamisha.
Macreams aya masunscreen lotions muupenyu hwangu akandikoshera zvakanyanyisa. Ndinogona kungoafananidza ndingatine staple food in Zimbabwe tinodya sadza everyday. Malotions aya hapana zuva rinopfuura ndinofanira kunge ndisingazwani, saka ndiwo andingati akatobata upenyu hwangu zvakanyanyisa, ndozvaakandikoshera. Kuapiwa pachena ndinonzwa mufaro zvakanyanyisa, mufaro wangu chishuwo changu kuti kune vamwe vari kumarural kuma remote areas kuva vasingakwanisi vasina access kuvawana chishuwo changu kuti vanochipa kana vane tie nyoro dzekutipa malotions havanga vachisvikawo futi kumaplaces alike kwana mutoko murewa vinga nekana muzarabani vanhu vose vabatsirikani
Susan Saiz anoona nezvemari musangano realbinism initiative akaudza Studio 7 kuti banga reCBZ rovabatsira zvikuru sezvo homwe yavo yange yakabooka kubetsera nhengo dzavo nezvekudzivirira kuchirwere chegomarara.
Chekutanga ndoda kutenda CBZ nebasa ravaita nekuti vatibatsira pazvinhu zvatisingakwanise kuita kusanganisira zvakafana nekutenga malotions nemacreams zvinhu zvakatiomera mukati meupenyu hwedu. Asi ndoda kungopa kutenda nekuti vapa chinangwa chavatiratidza. Zvinhu izvi zviri kudhura toziva kuti mari iri kunetsa bati varatidza rudo rwavo kuburitsa mari yavo vachidhoneta mushonga iyi nevanhu vanorarama nealbinism.
Amai Gwendisa Mushonga vakavamba uye vanotungamirira sangano reAlive Albinism Initiative vanoti mishonga yavawana pachena yarerutsa upenyu hwavo.
Zuva ranhasi izuva rakatinakira seboka revanhu vanorarama neusopi. CBZ yatiitira chinhu chakanaka. Nguva zhinji tinenge tichigaro tichichema tichiti taregererwa hatisi kutariswa tikunegletwa but ndakatarisa nezvatoitwa neCBZ nhasi even manumbers auya anga akawanda aita kuti zuva redu rive zuva rakabudirira. Mushonga yatapiwa neCBZ yekuzora masunscreen lotions anodhura zvekuti ruzhinji rwedu havana mabasa vashandirwa vadi kutipa mabasa saka mushonga yatapiwa neCBZ yaona ichirerutsa upenyu hwevanhu vanorarama neusope vakawanda zvekuti
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCBZ Holdings vaEdward Mombo vanoti kuwanda kwechirwere chegomarara kune vanorarama neusope ndiko kwakapa kuti kambani yavo ibatsire vanorarama neusope.
Division redu raita izvi regroup operations vakasarudza vanhu vane albinism kuti vavape mafuta namakrimu neheti dzokuvheka kuti vavhariridze zuva namaglasi avanoti maUV glasses sezvo maziso avo achikanganisika kana zuva rakanyanya kujeka kumeso kwavo. Tapatiri takwanisa kupa vanhu vane albinism vanosvika 230 asi mafuta makrimu asati zvapera. Saka vealbinism Alliance Albinism Initiative ndo vakuchiona kuti kana zvinenge zvasara vachazozvipa vasina kukwanisa kusvika pano sei.
Vanhu vanodarika 230 vakawaniswa mafuta aya. Muzvitoro zvinotengesa mafuta aya chibhodhoro chidiki chiri pakati pemadhora mashanu nemadhora manomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
PJ tinotenda mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa akanga ari kutaura iye ari pachirongwa chakaitwa nebhanga reCBZ chichibatsira vanorarama neusope. Asi chandanyanyotora paPJ ndechekuti vari kunyanyowana futi matambudziko aya ndevavo vari kumaruva. Nekuti vari mumadhorobha kazhinji kacho vanowanawo apa neapa vanobatsira. Ndozvandaona zvabva pane zvatatiri kunzwa zviri kutaurwa. Asi ndiri kunzwa kuti tine vanyarikani varipo pari zvino. Tina Sisi Spelile, Machingamidze naMailinet Ndlovu. Vese varipo vari panhare?
Ehe, varipo.
Okay, regai tichingamidze. Makadi Sisi Spelile?
Tiripo, makadi zvenyu.
Aiwa, tiri wadi. Kwakadiko kwamuruko?
Haiwa, kwatiri kwakanaka.
Ehe, titsananguriwo imi munorarama neusope, upenyu hwakamira sei mazuva ano semunhukadzi, uyezve muri kuzvigona sei?
Takurarama semunhukadzi ane usope, ndiona sechinhu chakati ome. Ndichitaura ndakamirira vese madzimai ane usope. Kazhinji, ukaona murume akutora, agara newe mumba, nekuoma kuri kuita upenyu, achasvika pakungokusiya nekuda kwehama dzake. Unokwazopiwa mwana then kuriritira vane ivavo inove chinhu chakaoma nokuti murume achanga akutadza kukuchengeta sezvawaitwa urumba kwenyu ziya then unozongopedzera wasara wega uchichengeta vana opo ichi zvinhu zvakaoma zvisingaiti. Then tikatarisa kekare pasenge ipapo tikatarisa kune vakadzi vee vari kugara kumamisha vaine usope. Kazhinji kacho upenyu hunenge hwakaoma uri singu madza hwakadaro uri kumareseko uchiriritira vana kureva kuti amai nhiya muchenga muchikota mamusana wechirohwa nezuva kuti usakure uenda kuti wane zvironda autozombodika saka kurarama semudzimai neusopi ndiona iri hondo huru chaizvo panguva ino nekoma kwakaita zvino.
Saka imi muri kuzvigona sei? Tinoona mati mune vana, mune vana vangani?
Inini ndine vana vatatu. Ndikutaura kudaro kapekutanga pandakapiwa mwana asina murume abva andisiya ndakatomboendawo kusituation yekugara kumusha kandopa ndakaona kurwadza kwazvo saka mwezi anyange vari ana mai vako vari kukuchengeta ka vanotongokuti takura musengwa wako saka pandari kuti musana waitotsukurika nekubereka mwana but nekuti maybe mukana wandakazowanawo here ndabatsirwa nezimbabwe wabina association vakazondisisa kuenda kucollege saka apa pari zvino ndingati zvaanani because ndaakuzvishandira ndaane vamwe vana vairava maybe nekuti upenyu hwaanani nekuti ndaakutambira but ndisasa kumudzimai ari kurama aine usope nevabatirwa tiitwa nevarume kazhinji kacho usina chinhu zvakaoma.
Saka muri kuita basa ripi uyezve mataura imi kuti mune rimwe sangano ramuri kushanda naro nderipi?
Pane Zimbabwe Albino Association rinotarisa nezvekurarama kwevanhu vane usope but vanongotipa mafuta ka but dambudziko iroro semudzimai haakwanise kuti anodi anobatsirika senge mari ritiro yevana kuta vachavanopa masanhezi nemafuta ekuzora sikazerizana dzawing ndakatangawo mwedzi miri yapfuura inonzisumuka yekuti tiwedza kuti vakadzi vari kurarama neusope vave vanobatsirika nekuyebatsirwa kustata maprojects saka ndofunga ndopundutso yoga yatakangotarisira kuti deno zvaita simuka iyi yasumuka shuwa madzimai abatsirika kuti vaempawe vakadzi.
Mataura zvekuti pane vamwe chiremba vanowanikwa vachibatsira vanorarama neusope pachena, chimboti tsananguriraiwo nezvavo, vanowanikwa kupi?
Chiremba vanowanikwa muguta raHarare naBeins. Vane rudocherwo rwekuti nyangwe neni kutaura kudai ka ndofunga vakandiita maops anenge 2 paziso zvekuti arudo rwavo runototyisa.
Vanonzi chirembani?
Zita ravo vanonzi Dr. Mutangadura.
Okay, aiwa, tinotenda. Mumbobata makadaro, PJ. We're hearing there from Spelile, who we heard from in English, so I'm not going to translate what she said. We'll go over to Mrs. Ndlovu then.
Yes.
Please hold on.
Yeah. Siyakwamukela kuhlelo lethu, Nkosikazi Ndlovu.
Ngiyabonga.
Yeah. Nkosazana kumbe uMandlovu.
uMandlovu kumbe Nkosazana.
Inkosazana.
Ayikhona Nkosikazi,
Nkosazana. Ngakuphapisela inyoni la.
Hayi, inyoni kaziko.
Asike sakhuluma ngaphambilini ngehlupho elidibana lazo. Wena ke ukobulawayo okwamanje?
Okwamanje semsebenzini eplumtree.
Eplumtree.
Kodwa ngihlala kobulawayo.
Ye. Nxa usemsebenzini khona ngapho kungani lanxa usedolobheni leplumtree lidolobho elincane eligonjolozelwe izakhamizi zasemaphandleni, lamukeleke kanjani labo abalesimo ese-albinism?
Kuzima. Kuzima ukuthi abantu bekuzwisise ngoba kwesinye isikhathi babe bebona ngani wena ngesimo yiso sona vela usozowabenzela ulutho oluright. Bebona ngani ngenxa yesimo sona leso uzaphambanisa ungasabenzeli ngendlela babenganabakuthembi.
Kodwa ke wena wathi ukhula abazali bakuhambisa esikolo bakuphatha kahle?
Mina ngathi ngikhula abazali bami bayingamukela kuhle imuli yangikhaya yonke yangamukela kuhle ngaphathwa kuhle ngahanjiswa sibile esikolo hhayi angizange ngancitshwa ithuba lona lelo lokuya esikolo. uhlupho nje ngamhlangana lalo phandle
phandle lapha hathi emulini
hathi emulini hayi
kule zinkolo nkolo ezehlukeneyo eziba khona ezokuthi engxenye nxa umuntu ezithwele okuke kwakhulunywa nkosikazi Machingamitse lapha ukuthi uyathudibana lo zithweleyo abekhafulela isisu sakhe ngwena nkuthazobani njalo uke wahlangana lalolu dubo na
ngiyahlangana nalo kakhulu ukuthi umama ozithweleyo ezwasokuthiwa kakhafulela isisu umbanathi amanzi ekhafulela isisu kumbe nxa udlula abantwana bedlala uze sebethetshelana ukuthi nxa uzothiwa mpompompo umama mengazali inkawu kumele ukhafule kumbe bambe isikopela bambe isikopela uzahamba uze etsholobela ngala abantwana sebemile sebethithibele bebambe izikopela uzuye tshona le so kuyabe sokunganako samnandi sungani ungazukhu be kuwe uyahluvela uzizwa sungani usunqunu khonapho
ye nkuthazobani-ke ongayipha kuzulu wasezimbabwe kuhulumende ukuthi kube lokulimukiswa kwabantu ngalesi simo
mina ngiyafisa ukuthi ngayo ilizwi liyahamba ebantwini bekuzwa ukuthi hhayi yebo kambe saswela umbala wona lwanomnyama ukuthi lathi usenze sifane labantu bonke kodwa akulanto etshintshileyo kithi thina lathi singabantu nje njengomuntu wonke laloba nje ukusweleka kombala lwana kugcina kusipha inhlupho eziningi kodwa ngakuyazwisiseka ukwenzela ukuthi lathi singabizwa ngamabizo wonke ona lana lesiphatho sangikhona ba kwesi sikhathi uzathola ukuthi ungafika awuhlukuluzwa even ngabantwana uzathola ukuthi umuntu omdala kumbe umama uyohlezi umntana akubaleke nizithi abaleka abaleka uyabona zambiza so uyabe sowungani wena kumbe kukhona okunye okwenzayo okubo ungakwenza umntwana lwana akhule engasakuthembi la engasazwisisi but siyabesisa ukuthi abantu bezwisise nje ukuthi yinto evele ikhona kunomnyama nje wokuthi asiphiwa ngesikhumba sona lesiyana
ethusele ngawe angathi kuthiwa
ungaba nenyathelo elithathwayo ngoba kwesinye isikhathi amabizo esibizwa ngawo ayabe buhlungu ikakhulu lona leli abalisebenzisayo elithi nkawu alimnandi liba lelingamnandi vele angazi ukuthi mbe kungaba le nyathelo elingathathwa nguhulumende ukuthi umuntu nxa engakubiza njalo mbe bebekwazi ukuthi uyahanjiswa emapholiseni mbe uyahanjiswa enkundleni nxa kusemakhaya
hayi bamba khonapho Mandlo siyabe lokhu esikhuluma kuze kuyetshaya isikhathi sika-9 lokhu esixoka lapha lalaphaya yikuthi silo munye njalo esikhuluma laye osecingweni laye ophila lesimo sinye unkosikazi Siphelile Majingamitse marvelous I noticed the three things that Miss Lynette Ndlovu talked about said whenever she's walking around even children actually chant that hold your button so that your mother doesn't have a child with albinism. So things like that really traumatized her. And then the derogatory names that they call, especially in Ndebele, there is a derogatory name that they call them by, which is very derogatory, and she's asking if the government could intervene so that whenever someone calls you by that name, you can actually go to the courts for recourse or a libel case.
Let's also maybe go to Siphelile Machingamitse timbonzwa kuti zviri kutaurwa na Muzvare Ndlovu muri kusanganawo nazvo here kuti pane vana nyanya vechidikiwo vanoti kana vasangana nemi vanobva vawanikwa vachitiza kana kuti vachiita zvimwe zvinhu uyezve vari kuti vodai hurumende yakwanisa iyo kuti iwanikwe ichidzika kana mitemo yekuti kana munhu uchinge wanyombwa nekuti unorarama neusope unogona kuenda kumakoti muri kusangana nezvakadai here zvakamira sei
ya tinosangana nazvo senge nini pekutanga in the community andoshanda nayo ndoshanda nevadiki tsanda ko unotona kuti zvechokwadi zvakadaro zvinoitika kuti vanhu vanenge vachiti batani icho vavanomabata and is actually true then vabereki veve vakadzi vane nhumbu pakupesana navo handizo kuti vakazvinzwa kupi kuti unosvipira padumba kuti usazosara mwana ane usope saka iyo yekuti vana ka ndona senge vandinozoshanda navo vanenge vakudozondiprotekta inini pandinofamba vanenge vachiteedzera musope musope dei vanenge vakuti aiwa vanditicha vangu ava but really the government should do something because vabereki tikaudzwa kuti iyi mhosva vachadzidzisa vanavo kuti hatifanira kufamba tichidaro kune munhu
ko munharaunda dzamunogara muri kutambirwa sei
munharaunda chokwadi ndechekuti hazvisi nyore kuti vakugamushire pane pange pandakatsvaga imba pandaiwana saka tava kutogarisana ndopaunotozoona kuti inga ndinotogonawo kuita juti ndinogonawo kuita zvese zvandinokwanisa kuita sezvetwa nemukadzi wese pakuzoratidzwa kuti ndine rudo sevamwe vanozotaura papaya kuti pandakangokonai handambozoti ndozvamuri asi kana wazvinzwa zvinongodzika pamwe kuratidza kuti ava vazobuda pachena but kune mumwe anenge akangonyarara achingogodoka newe nekusagamuchira zvakanaka
saka munofunga kuti pangaitwe sei kuti veruzhinji tinyatsonzwisisa uyezve kubatana sevanhu pasina kushorana kana kusemana
indona senge kuti denomukana pane zvakudhara senge pataiita maawareness campaigns vanhu vachitaurirwa kuti no its a condition iripo ka saka ndona senge generation iyi yakadzidziswa ndo yadi yaamadzibaba saka vana vavo vavari kuzvara there is need kudenomaresources aiwanikwa ka tave taconscientiza vanhu vari munyika kuti aiwa this generation izive kuti nyange vasopo vadiki vavari kukura navo vanongoda kugamushirwa semunhu wese
tombotiwo kune vamwe vakateerera pari zvino ndeapi mamwe mazita amunowanikwa muchideedzwa amunoti imimi aiwa dai veruzhinji vasiyana nazvo mune remangwana amungadzidzisiwo ipaiwo dzidziso nhasi zuva renyu
chokwadi senge kana uchifamba unoona munhu achiti uyo akamenywa uyo akamenywa uimajina kuti iri zita iri rakangooma kugamushira saka senge sere kunzi munhu akamenywa uyo kana muzati vamwe vana unobva vati chipoko obva vafunga kuti sandinzwewo imeji yechipoko herei nemazitasenge kungodedzera kuti musope uyo musope uyo zvinonyatsorwadza kusvika kuseri kwemwoyo masoko iwayo anorwadza
ndakambonzwa rimwe rekuti murungu dunhu
exactly ndandarikanganwa rekuti murungu dunhu iro especially pataitamba murodhi ndiri mwana mudiki ndorinonyanyoshandiswa because unenge uchitotamba dunhu dzacho kane vamwe saka parinozoshandiswa unobva watopedzura wanorara
komana saka imimi mune ramangwana mambotaura nyaya yemishonga nemagirazi zvii zvimwe zvamungade kuona hurumende ichibatsira zvinonyanyokukosherai
senge panyaya yemacancers mafacilities senge kuda kurapwa gomarara recanceri mishini yatinorapwa nayo ka ishoma plus tikaenda kumageneral hospital malist acho akadi akangowandiswa kana nichichemere nehurumende zvaibvira vongobatawo macancer patients as an age of urgency senge mabatirwo akaitwa senge HIV kuti kana munhu ari paningirikini pachirongwa anotopiwa maiarabhizika kuti ngavangotipiwo mukana wekupinda pamamachines eradio therapy kwete kumbonzi mirango yakareba because inenge ichitotidya chokwadi
aiwa mombobata makadaro tine vamwe munyarikani nhasi vari kumhanya mhanya vari kumusangano mukuru wemadzimai wemubatanidzwa wewomen of dominion uchange uri kutennessee imo muno muamerica unotanga mangwana saka tati aiwa chimbouyai pachirongwa kwenguva pfupi modzokera zvenyu mai netsai dr netsai zhou natsai zhou makadi yenyu pindai pachirongwa
makadi zvenyu isakasimba
aiwa tafara kunge tiinemi nekuti ndandoziva kuti nhasi muri kumhanya mhanya asi tinongoti kadiki diki mbijana mombotitsananguroo zvirongwa zvamuri kuita imi sewomen of dominion kuedza kubatsira vanorarama neusope kumusha
Tafara kuti pachinguva chakadai kuzivisa vanhu because we need all the help we can get kuvanhu rubatsiro including just prayers. Mm-hmm. But Women of Dominion iri kufokasa nevanhu vane usope tinoziva kuti zuva rinopisa sereke. Mm-hmm. Saka vano affectiwa maskins avo nezuva irori which can cause cancer. Also kuti vaone zvakanaka nezuva. Pigmentation yava sina neta kuti vave nema vision problems. Saka Women of Dominion iripabasa roku collecta nekukumbira vanhu kuti vabatsire. Every time tinokumbira vakadzi vachiuya kumusangano kuti vauye vakabata sunglass ne sun hat.
Mm-hmm.
And then nema sunscreens zvakare, but ma sunscreens iye zvino takaona kuti takaudzwa nema doctors ariko kumusha ne research iri kuitwa kuti ma sunscreens ari kuitiwa anowanikwa muzvitoro, they are targeted for varungu kuti vaite matans avo while they are preventing sunburn. But isusu kwedu nerudzi kwedu mishonga iyi ma sunscreens haasi kunyatsoshanda because of the ichi protect and sunburn vanhu vacho vari kuwana cancer zvakadaro.
Mm-hmm. Saka muri kubatsira nharaunda dzipi kumusha?
Iye zvino tine chikwata che vatinoshanda navo vealcohols varimo. Mm-hmm. Vane about 800 in community mavo. We are also reaching out to individual families dzine vana vane albinism vanoti contacta through ma programs akaita senyuwe vatinzwa. Mm-hmm. Tongopiwa iri message, email kana pa text itobva. Saka we have individual families variko kuruwa area kuZimbabwe koko vatiri kuita reach out to.
Mhm. Vanenge vachida kunzwa nemabasa amuri kuita vanokuwana ipapi. Kuti tichi kuregerai zvedu mudzokere ndaona muri kumhanya mhanya.
Tiripa vakaenda pa www.womenofdominioninternational.org pa website. Pane information yedu. Inini they can contact me ne WhatsApp number yangu. Kune vamwe vanotoipiwa. Mm-hmm. Iripo pa website, but number yangu, I don't mind my personal number kana zviri izvezvi. Nokuti tirikuchengeta database yomunhu wese. We understand there are 20,000 mm-hmm. give or take in Zimbabwe. And it's really not a big number. And the goal is to reach to every one of them. Saka tinenge tichingovaisa muma database tichiita reach out. My number, 615-243-0776.
Mm-hmm. Taurai shi.
615-243-0776. Mm-hmm. Ripa WhatsApp and they can send us email kana kungoita ipapo tinoita reach out tovachengeta. When we go kumusha we reach out to them tova contact tichi distribute ma collections atinenge taita. And mm-hmm. to say that in a mission trip yatiri kuplana kuenda as a group vakadzi tichazozvitaura pa next conference because inenge iri tichizoenda muna 19 chikwata chedu kunonyatso kunoita in person kumusha.
Aiwa, tinotenda.
Namba dzenyu dzine country code 1 handiti. Vamonga zorasika.
Zvatichaita tichati tigodzinyora pano pa program kana tapedza asi tinotenda chaizvo tozo kuti muri kumhanya mhanya.
Mm. Muvenera. Mai vauya here natai?
Tinotenda. Mai utaona shevakasvika on Tuesday, tataka variga kuti vazorore vanga vachida peace and quiet, but she has been here vachizorora havo.
Aiwa, ndikureva mai izvo. Vanotaura nendevele.
Vanotaura nendevele mai izvo vanokwanisa kuya kuzgogo. Mai vavo vakaitwa surgery.
Okay.
Saka vai vachengetawo not this year, sorry.
Aiwa, tinotenda Dr. Shou.
Tosangana ikoko.
Muve nenguva yakanaka uyezve tichapota tichizofona tichinzwa kuti uri kufamba sei musangano. Muve nenguva yakanaka, tokutendai chaizvo. Ndozoti mbanikidza kuti muuye paprogramu asi tokutendai.
Tinotenda chaizvo nokutipawo chinguva chakadai. Mazvita.
Okay, bye bye.
Bye bye.
PJ, some of the initiatives that are happening there, the Women of Dominion, like you said, they started today, and they have an initiative where they are working with some albino organizations in Zimbabwe. So they're actually saying they're waiting for women to bring sun, I think she said glasses and hats
and as
part of the campaign and sunscreens. But she said the sunscreens that some people were bringing are not very effective in Zimbabwe. So I think let's go to you. You've got a caller to take.
Yes. Lomlalele osecingweni Mandla Nkosi usejocholo. Siyakwamukela kuhle.
Nya ntaba mama ungena ehlelweni.
Yeah. Udaba esilalo uya luzwile.
Yeah, ngiluzwile kakhulu lo daba olumnandi kakhulu. Actually bengithanda nje ukuthi ngigcizelele.
Yeah.
Nabantu abagogekileyo abakhangelelwa phansi kakhulu bona laba abalejwabu elilomunye umbala ongasiwo ojwayelekileyo.
Yeah.
Engikutsho-ke ukuthi laba bantu ngabantu abadalwa nguNkulunkulu, ngabantu okumele sibananze, ngabantu okumele ilizwe libazwisise, they can contribute to the development of the country. Kumele-ke kube nama-policies azanceda laba bantu, government, lama-NGOs, ama-church groups, labantu emakhaya bafundiswe ukuthi abantu laba baphathwa njani, especially nxa besesebancane, benze i-thorough survey, kuthathwe-ke i-statistics ukuthi abantu laba bangaki, kube le-policy framework ezanceda abantu laba ukuthi bancedakale. I-challenge esilayo kakhulu ukuthi abantu abaningi sengike ngaxoxa labo, even abanye iziphathamandla ziyakhuluma and ngasezeni baqamba uyathi ukuhamba ngama-issues e-disability ngoba nami ngikunje angiboni but ngiyazigqaja ngakhonokho ngoba yisipho sami engasithiwa nguNkulunkulu ngingubaba. Abantu e-Africa sikhane sikhangeleni abantu singakaboni ukugoga babo, ugoga bubuye emuva. Uzathi ubalanda abantu-ke bakutshela ukuthi hhayi lathi sigogekile, angali ukuthi wonke umuntu empilweni kaphilanga, kodwa bakhona ama-extremely sibabona ukuthi lapha sibili kugogeka singagqathi ngemva komune to address ama-issues anjalo, ikakhulu omama abagogekileyo bona laba abale-albinism. Ngizwa usizi kakhulu ngoba izinobaba babashana babinoba ngamakhosikazi amahle, they are wonderful made ngomama bahle abangathathwa. Sile challenge kakhulu kubobaba, omama kuhle ngoba kunje lathi singaboni sithethe omama ababonayo. I've seen omunye umngane wami uyi-albino wathatha inkosikazi ebonayo. It's quite good, kuhle khonokana because inomama lesihlelo you've seen ukuthi these people ngabantu and it's not ukuthi ungathatha i-albino yazali i-albino nyala and it's not ukuthi unxa ungaboni uzazali umntwana ongabonyo nyala. But uSathane ngenxa yesono, let me put a Christian version. What is the writer ngokugoga wasenza, remember even the Bible blind Bartimaeus when he was trying to call Jesus. Izikhulu ezazikhona kwapha zazimvala and he shouted, uJesu wamuzwa. So bona laba abantu abagogekileyo ngezinye indlela ngithi asizehlisenini, wherever circumstances are very difficult, sishawute nini kakuhle professional, abantu bazwe basibone sidisplay ama-skills ethu umhlaba ubone. Right now ngisebenzela abanye amadoda nje ase-Europe lapha, ngisazama ukuthi ngihlanganise ngizenzele eyami survey enza kukhola ukuthi ngifuna ukuyipresenta ku-head of the state ungaphumelela. Nabanye abantu abaku-political wing abehlukene, I'm not a politician, angikho politically apolitical, nayilanhlanganise engiyikhethayo, kodwa ukugoga ama-albinos akhona ku-ZANU-PF, akhona ku-MDC, akhona kubani, and nje sicina ukuthi abantu abagogekileyo they don't have affiliation with politics, bangena balide lawo bangene. Singibona umuntu oyi-albino esiwa yi-politician esiwa ngu-MP, that is practically possible. Asisebenzeni kahle bantu be-Africa, sincedise nini abanye bethu. Njalo mina ngithi i-United Nations ayisizwisise at full cost ukuthi thina singabantu sifuna ilungile lethu. Kunokho elikutshoyo kwamafutha abo lezi izinto zabantu abangaboniyo ezidurayo, umhlaba uzibone zehlisi. Kathe sizenze sikhompyutha ekhulumayo, i-software yankhona is very expensive. So I'm trying to say ukuthi no, nxa sisehlula abasi-identify, I'm one of them, and then ngiya-initiate-a ngomunye wokuzehlisa ukuthi abasinike imali sivule ama-industry, siproduce ama-gadgets for abanye bethu, sisupport-a. Won't you see now a blind person and albino even helping the help-bodied people who was like local village? Asimanyaneni, uhlelo lwenu ngiyaluthanda kakhulu, aluqhubeke lunjalo, singabantu. And remember, kumbali yethu, umzilikazi was the first king
PJ, aiwa, our caller is very, very fired up, but I think we need to wrap it up. It's very interesting to have men who are very fired up like that, supporting some of the initiatives that women are doing. And he's very passionate. I could understand he was saying something about putting it in government policy that, you know, people living with albinism also have rights.
Yes.
So that's very good. I understand.
Charging even awareness campaigns, just education, the general populace about people with disabilities, because he's saying he's in a wheelchair and he's blind.
I'm not sure whose line it is that's making that sound. I don't know. Anyway, let's take a look at what people are saying on Facebook before we take General Makura. There's Elvis Bebe Wajika Jena. Network Mawan, I guess maybe some people are not able to access us. I'm not sure. Amanda per Facebook page, Yeshona Arguti, there should be awareness as far as albinism is concerned. People grow up with beliefs. And she says people grow up believing all the wrong things about people living with albinism. People should be made aware that there is nothing wrong about them. That's AK Amanda, who's live streaming right here with us. PJ, I don't know if you have any that you want to take before we go to the general.
From the WhatsApp and Facebook, Salom Lalelapa OSN. Wamanquluma Mbuyazi yena ke uthi lento yenziwa ngabanye abantu base South Africa ababhekisela isizwe sabensundu phansi ngokubulala abantu abazelwe benevala elimhlophe bethaka imithi ngezitho zabo kubuhlungu lokho bengifisa sengathi umvele ingaqi angezwa imithandazo yami bonke labenzi balemihlolo bazale uhlobo lwengane ezinjalo sibone kumbe bazoyibulala na ingane leyo. Umothu sinare makabo uthi salibonani ngicela ubuza ukuthi ino leye WhatsApp isifaka njalo kube kule code nxa ikhona ngiyayicela hayi icode ikhona eyangapha we can't record ngu 1 and then usofaka ke inumber zangkhona. Ubest PP uthi lesisika sizizwela kibo Tanzania kubo Malawi eMozambique yizo lezo indawo esizwa ukuthi zibulala abantu abaphila lejwabo elobala. Unkunzi yembongolo yena uthi yini umbala ungaphelelanga laba bantu baphila nebala elimhlophe. Akazwisisi ngomunye ufuna laye ukufundiswa lo. Ngabantu laba abazalwa belejwabo elimhlophe engathi ngomhlophe kodwa ke engasowomhlophe kodwa ke abanye abantu babakhangelela phansi bebabandlulula njalo njengakukhulunywe ngomunye laye ophila ele albinism. Unkosazana Alinethi Ndlovu esilaye khonapha ecingweni. Ngilethemba lokubambile ecingweni.
PJ, before that, we've got General Makura from South Africa. I don't know if he's still on the line. General Makura, mripo irap.
Chiripo, tete, mara Zimbabwe.
Takasimba, nare zenyu ndoza ziri kuzvishimira nae. Taura yenyu mongoti ga, na kuti chirongwa chemadzimai. Asi sajenera kudai tumbo kupai mukana.
Aiwa, ndoda kutinda kutenda hangu ne program yenyu chikurudzira vanhu kuti dai zvaivira hurumende ka yaona kunge kufundisa vanhu indina zvahama vari kurarama no albinism iyoyo handitika but mumwe wacho kunoku akatoita teacher of the year pachikoro pake 95% vakapasa mezi pachikoro pacho ipapo handitika asakokuzimbabwe ari kuticha muno musouth africa titi ndozouya pane umwe dokuta akana albinism hazvi zvati achiri kurarama here dokuta akandibatsira pamwana wangu pano
mu1994
Dr. Pasha Kavambu, kavanga wari pediatrician, vakashaika havo parizvino.
Vakashaika?
Nasiri
kuziva kuti dokutara akabatsira mwana wangu zvikatomboitwa, akazama akamindisa kusauzira zvodii, vaibatsira, saka ini ichika, Anama shoga asina kupendera ngwa chino kubata zvaivira program ekamisa mamishita program kazvivira kune makwanisa mwezi hurumende ingasvika se hurumende kuti vaone nguva yekufundisa vanhu vasati vasasemewa nawo.
Aiwa, tinotenda
development yakakura chazvo munyika maona.
Ehe, tinotenda edu General Makura. Also, let me take the opportunity to also acknowledge those that are live streaming on the Studio 7 page, Facebook page. Paida Moyo Van PZ Matefa saying, watching live from Harare. Sirio Machinga saying, live from Kenya, we are watching you. Cedric Mazula, nice, live and clear from Jombe. Tinokuchingamidzai vari Jombe. Maiseri, hazvinei, ndinotenda, be blessed, guys. Evelyn Mondero ari kuti watching live from Botswana, and then Maiseri hazvinei ari kuti CBZ keep it up, vari kutaura nezve program ya PJ yatamboratidza
yatapiwa na Patricia
Mdadigwa achitaura iye nezviri kuitwa nebhanga reCBZ vachibatsira vanorarama nealbinism. Aiwa, regai timbodzokera kune vanyarikani vedu. Tiri kunzwa ava mukoma General vataura vanga vari kutotaura kuti pane mumwe ticha anorarama nealbinism akawana achipiwa mubayiro kusouth Africa. Handizi mai Machingamidze, muri ticha ikoko kuZimbabwe, muri kuwanawo muchipiwa here ruremekedzo sezvinoitwawo mamwe maticha?
Pekutanga zvanga zvakaoma handidi kunyepa, because pamwe pachona handitombori necancer padama. Ndopandakaona kuti zvanga zvakaoma, pandakaenda kuhospital vaitofunga kuti pamwe handidzoke. But pavakauya vatiya kuzoassessa, ndazodzoka manje the way yekuti I know my job and I can deliver. Vabereki ndovanga vakuenda vachizonopupura kuadmini kuti ticha wakanaka, ticha wonda ziva zvavanoita. Saka vakazoona result, at least now my superiors, they know kuti I can do my duty well.
Aiwa, regai timboenda kuna Miss Love PJ, just, you know, if she can tell us also what she's facing and if they're getting the same respect in the work that she's doing.
M7zini lapho sebenza khona lokhu khona ecingweni Mandlo?
Yebo.
Yeah. Lapho sebenzela khona wena ubona kulula na labo basebenzelayo? Unkosikazi Machingamidze uthi yena nana ubeke waba lodubo lalapho asebenzela khona esikoleni lapha engumbalisi khona.
Ya, udubo lwabe lukhona kwesinye isikhathi khona ukuthi umuntu nxa efika, mina ngisebenza esibhedlela ngimunezi.
Yeah.
Kwesinye isikhathi umuntu nxa efika uyabe ngani akakuthembi, kodwa nxa esebona ukuthi hayi umuntu lo uyangenzela intatini ngiyikhangelele bone la usenza eze end bagcina labo sebebhiliva inyu sebekukholwa sebekuthemba.
Ye, mkhuthazo bani ongayitshiyela abalaleli bethu?
Hayi, mina ngikhuthaza ukuthi abantu akuqalisele phansi, abantwana bezama ukuthi befundiswe njalo akungakhethwa, kungabandlululwa, ngoba ubandlululo ikakhulu yilo lwenza umuntu empilweni agcine sengasayenzi ukuhle, ngoba esithi i-self confidence and the self esteem ingavele ife emuntwini noma ule-capability igcine ingasaphumi kahle. So siyabe sicela ukuthi abantu siphathaneni kuhle lakhona, ukuthi nxa kulama-resources, even i-research nje abantu be-research more, i-government ifundise, abantwana befundi, ngoba ezithi ziku-curriculum ye-nursing akuli topic yokuthi uzezothiwa sifunda nge-albinism umbe nisifunda ngani. Uzathola ukuthi lalapho kukhona engxa kukhulunywa one sentence. So maybe le information, i-medical information iyashota ebantwini. So siyaziza ukuthi even ama-researchers adingisise more information, njengoba nanku abanye badingisisile bathola ukuthi ama-sunscreen esiwasebenzisayo kayasincedisi.
Yeah.
So we need more information about the condition yetu.
PJ, maybe we can close out with Mai Machingamidze doing the same thing, just round up zvizva mungakurudzirwa vamwe vakateerera pari zvino.
Maita basa, ndingangokurudzira kuti vamwe vanenge vachiona vana vadiki vari kukura, kana kuti munhu ari kutorarama neusope kazhinji kachona nhamwe chaiyo nedo kuti vana vatadze kugamuchirika, padangoti ndiozo kuti vedu tine potential. Anything chamunotifungira kuti hatikwanise kuita tinoita,
Lazi, I wish tena kuri kunzi urimendi abatsira nezvirona kasanganika meka mwana kadiki kanorama neusope dzeve yese yanga yakakuvara yakadika dika kureva kuti munhu ari kumurapa kandine anga achinzi ndakati kuwe chironda sandikatomirira kuiswa powder sandikonotiimanesaasuzia kuti torapwa hawo
aiwa tinokutenda iso machinguva yedu ndoo yadyanana asi tongoti tinokutendai tichadzokazve tichikurukura nezve topic iyoyi inenge iri kufadza vazhinji kuti vanyatsodzidza kuti nyaya yeusope yakamira sei uyezve unobata sei vamwewo vari kurarama nawo yo. Oreta Chinyoka watching from Weather, keep it up. Thank you, Oreta. I would like to also just say thank you to all our valued guests who are with us and also our callers who called in and our live streamers. I'm Marvelous Mhlanganya here in Washington.
Mina Praxitis Jeremiah and Sitas Vegetuba it for 9 years.